Vatyairi vedzimotokari idzi vataura nestudio 7 vanoti uwandu hwenzvimbo dzinenge dzakamira mapurisa emumigwagwa dzakawanda zvakanyanya asi vachibvunza zvinhu zvimwe chete. Vatyairi ava vanoti mapurisa emumigwagwa ari kuvadzinga pavanotakurira vanhu pedyo necabs vachinzi vaende kunenge kusina vanhu vanenge vachida kutakurwa. Mumwe mutyairi wemotokari diki dzinotakura vanhu dzinozivikanwa nezita rekuti Tsvirio vatizito bhamu vanoti mapurisa ari kuda mari yechioko mhomwe kuti vatakure vanhu panzvimbo yavagara vachitakura vanhu. Vabhamu vanoti zviri kuita mapurisa zvinovafungisa nguva yakare apo mapurisa aishungurudza vedzimotokari apo vakazobviswa nemasoja paakabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe gore rapera.
Mapurisa akutifungisa nguva yavamugabe nekuti izvizvo vakutirambidza kuti titakurire vanhu vatakatakurira nekuti vanova kuda chioko mhomwe.
Mumwe mugari wemuchinhoi vatemo vachingaidze vanoti hurumende yakabvisa mapurisa mumigwagwa sezvo yaida kuvhoterwa nevagari vemumaguta asi nekuda kwekuti sarudzo dzapera vadzoka zvakare mumigwagwa zvine simba.
Ini ndachinyeve kuti izvo mungonotarisa nguva dzavakaburitswa murodhi nenguva dzavazodzoswa murodhi kuti ivo vakaburitswa munguva dzemaelection pakatanga maelection ndopa vakaburitswa murodhi. Maelections apera ndobva vadzoswa murodhi. Saka ukazvitarisa timing yacho zvetange vaizviitira kuti kana mapurisa akazara murodhi zvinokwanisa kuzovarusa mavhoti. Vanhu vakufunga kuti zvaimboitwa kudhara munguva dzamugabe zvadzokazve.
Mapurisa ari kubvunza marezinesi nekuona kuti motokari dzakatererwa here. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaClemens Mabwazara vanoti vagara vachitarisa motokari kuti dzakatererwa here uye kuti dzine marezinesi here. Asi patabvunza kuti sei mapurisa ari kushandisa motokari dzavo kuita basa rehurumende vamabwazara vati mapurisa anenge achishandisa motokari dzavo vanenge vasina kutumwa nemapurisa. Vakurudzira kuti vanhu vaende kunomhanyara kumapurisa ari pedyo navo kana vanhu vakaona mapurisa anenge achishandisa motokari dzavo munguva dzebasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa.